mazvita henyu nekuti unzaopa chirongwa chenyu. Tsvakiridzo iyi yatiri kuita ndeyekuongorora gwaro iro rinonzi voters roll rakaitwa neveZimbabwe Electoral Commission. Pavaitora mazita nemapikicha nemafingerprints vachigadzira gwaro iri rinonzi voters roll. Saka tiroda kuona kuti gwaro iri rakamira sei, rakamira zvakanaka here. Vanhu varimo mugwaro iri vanhu vanofanira kunge varimo here? Havasi vanhu vane makore ari pasi paanotenderwa here somuenzaniso? Havasi zvakare? Uye distribution yemazita aya akamira sei, kuti provinsi yega yega ine mazita mangani? Zvinoenderana here negwaro ratakambopihwawo rinonzi National Census Report inoshowa kuti vanhu vari muZimbabwe muprovinsi yega yega vane uwandu hwakadai, tichikompea zvese izvozvo? Saka tiri kuda kungoongorora tichishandisa atingati mamethodologies akasiyana siyana ari scientific and statistical kuti tikwanise kubuda nekukwenenzvera kuziva kuti zviri kufamba sei, gwaro iri rakamira sei. Saka kuongororo yedu iyi takaita takatora tangatine anonzi maenumerators kana vanhu vatakatuma kunoita matest aya mumaruwa nemunzvimbo dzakasiyana siyana mumadhorobha vaikwanaiwo kuita 90 vakashanda for mazuva anosvika 8 to 10. Vamwe vacho vakataura nevanhu vakasiyana sivachaza kuti mazita evanhu vavanenge vaona votarisa kuti ari mugwaro here, uye vachitora gwaro vachitorawo mazita randomly nescientific yandambotaura yemethodi votarisa kuti mazita ari mugwaro aya vanhu vacho vanokwanisa kuvawana here pavakanzi vanogara. So vaishandisa mamethodology akasiyana iwayo. Then kune imwe zvakare yatinoti computer test yatiri kuita yekurana tichitesta zvakasiyana siyana tichikompea zvanobata zvive negwaro renational census. Saka ndo zvatiri kuita seZimbabwe Election Support Network.
Totsvagawo kuti chinangwa chetsvakurudzo iyi yamuri kuita ndechei.
Saka chinangwa chedu tiri kuda kuwedzera kuva vanozovhota kana kuti vatingati stakeholders vangave mapolitical party, kuti kana gwaro iri independent audit yatiri kuita ikabuda yakanaka zvichawedzera trust neconfidence. Tisingazive kuti mazuva aningati chiine shona, but kuti vanhu vazive kuti yes, gwaro iri zvechokwadi igwaro rakakwenenzerwa rakaitwa zvakanaka, uye vanhu vanoenda kunovhota vakasununguka zviziva kuti aiwa gwaro rakanaka. Kana tikaona riine zvakakanganisika zvakati kurei pane zvinotarisirwa paInternational Standard, kana kuti mapercentage acho akati kurei, tiri kuda kuzogara pasi neveZimbabwe Electoral Commission toona kuti tingabatsirane sei, uye toita marecommendations ekuti zvingagadziriswe sei, either before taenda kumaelections kana kuti zvozogadziriswa maelections anoteera. Tinenge tichingotaurirana. Saka tinaya tinoti mashort term recommendations atichaita nemalong term recommendations. Saka tichagara navo pasi, ndivo vatakanyanyotarisira kuti vachatambira ripoti yedu nekuishandisa, nokuti ndivo varidzi vegwaro iri ratiri kuaudita.
Zvino mubvunzo wangu mukuru ndewekuti mukasangana nezvisina kumira zvakanaka mugwaro iri, isu tasara nemasvondo matatu kuti tipinde musarudzo, munoona pane zvinogona here kugadziriswa kana kuzochinjwa?
Ndo zvandati paya tichagara pasi nevekomishen handitika totaura navo kuti zvataona izvi ABC zvinogona kugadzirika izvi kana pakaita vakazvitambira zvinogona. Asati aziva kuti zvii zvichabuda, daindanyiziva kuti zvii zvichabuda ndaikwanisa kutaura kuti aiwa zvirimo zvinogadziridzika, but handisati ndazviziva. Kana zvichigadzirika election ino zvogadzirwa, nokuti 3 weeks aiwa inguva yakareba zvayo, nemakombiuta atanawo aya kana zvimwe zvina zvigadzirika zvinogadzirisika hazvo. Asi kana zvisingagadzirike hatisi kuda kuti election imiswe nenyaya yeaudit iyi, tiri kuti ngazvigadziriswe kugwaro richashandiswa zvakare maelections anotevera, angave mabielections kana maelections achaitwa kana kuti 2023, kuti rirambe richingoimprova richinaka, kuti tivewo tiri proud nezvinhu zvedu semaZimbabweans, kuti aiwa gwaro redu riri perfect or riri close to perfect handiti. Saka ndiri kuti kana tikagara navo pasi zvatinenge taongorora taona, ivo vachaziva kuti togamuchira izvi tinogona kugadzirisa here izvozvi kana kuti aiwa tozozviona pamberi apo. Ndo zvatiri kutarisira.
Tapabata apo. Topedzirawo nekutsvaga kuti ukama hwenyu nemashandiro amuri kuita nesangano reZimbabwe Electoral Commission hwakamira sei?
Ukama hwedu hwakanaka and tinoshanda navo zvakanaka, asi sekuziva kwenyu isusu civil society roho yedu isusu tinoiona sekuti tiri vanhu vanenge vachida kuoso kuita oversight kana kuti watchdog roho yekuona kuti aiwa zvinhu zviri kufambiswa here nemazvo tichienda nematinoti international standards kana kuti mitemo yedu yemunyika yatakazviisira isu tega. Saka tiripo pakutarisa kuti zviri kuitwa here nemazvo, tichiburitsawo magwaro nemareports nemarecommendations yekuti varambe vachiimprova zvavanenge vachiita zvakanaka, kuti aiwa izvi vari kuita zvakanaka. Pavanenge vashaisha tinotaura kuti apadai mapadaiwo, mapagadzirisa kudaiwo, kuti tirambe ipase tichikura senyika pamaelections, tichiimprova maelections edu semaZimbabweans. Saka ukama hwedu ndingati hwakanaka, nokuti zvimwe zvatinenge tavaudzawo tirikuona zvimwe zvina vachizvigamuchira, tichiona vachizviimplimenda. Zvimwe zvachonawo vanonge vachida kutarisawo kuti zvinenge zvine musoro here kana kuti hazvina, hanyatoziva. Asi zvizhinji zvatinotaura tirikuona zvine kakugamuchirwa kazvinoitwa at the end of the day. Saka ukama hwedu ndingangoti aiwa tiri kushanda zvakanaka neveZimbabwe Electoral Commission. Even panyaya yevoter education, I think imwe area iri yakakosha zvikuru yekuti vanhu kana vave kunovhota vakwanise kunge vaine information yakakwana. Tiri kushanda necommission tikavadaidzawo kumaactivity edu, vari kuuya vachitisapotawo, tichivabatsira kudistributa mamaterial avanenge vagadzirawo kuti tibate munhu wese ane kodzero yekuvhota awane information muZimbabwe. Saka ndingangoti ukama hwedu aiwa huri right.